Mr. Wendy Westmix for Borelino, Tanaita Central Family, Navy CFI, with Christian Fellowship International. One of the things is the Zimbabwe. I don't know, USA. Takataka to fix him, but I'm going to go to Makuranga, Tiara, HP, and Westinga Sangan, Nenya, pandemic, the COVID. Saka, you want to go to Ronga, Chironga, Chukuna Mata, and Kuronga, which is as well, Jake Reke, is what Chironga, to my business. We are here, Neso Patan, and Pamu, you can get to move it, Sangan.
Munozikanwa nekuunganidza vanhu muchiita mitambo yakasiyana siyana inokwezva vana veZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe chaivo vanobva kune dzimwe nyika dzakaita ana Canada nana United Kingdom. Zvii gore rino zvamuri kuvimbisa vanhu?
Gore rino tiri kubatanidza vanhu varida kuronga zvemabhizinesi. Saka musi wechishanu tinenge tiine urongwa hwekuti vanhu vose vanofanira zvekuronga mabhizinesi uye vari mumabhizinesi touya totaura tichikurukura kuti tozvifambisa sei, togutirira sei panguva ino. Endi anenge achitaura ipapo pekupedzisira neambasada wedu wemuno muAmerica kubva kuZimbabwe vachivamba.
Ko mitambo iyi yakamirawo sei?
Gore rino hatinokwanisa kuwana nzvimbo yekuti tiite mitambo dzekutamba kwenhabvu kwatinoziita musemusi wesvondo nekuti mapaki mazhinji nedzimwe dzizhinji dzatinoshandisa dzanga dzichishandiswa zvimwe zvacho. Asi tine zvatiri kuti cultural expo yatiri kuunza kuzara dzekuZimbabwe zvinoimba nekutamba pazviripo musi wesvondo. Tinenge tine vaimbi vakaita sana Jazzic na vana Joki Vibe Sandra Ndebele na Muzo 7 ndo vanenge vachiridza nekuimba musi wesvondo. Musi wemugovera kunenge kune vaimbi vanenge vachiimba vari kuCFI kuenda saka Baba Manyeruke, vana Cheo Zinguni, vana Mesi Mutsvene, na Wellington Gwenda na Mpundisi Vachivaviro.
Kune nyayawo yediaspora policy, pane zviri kuitwa here iko paZim Expo zvakananga naizvozvo?
Nekuti mutungamiriri wediaspora directorate akauya ariko kudharasi. Saka tichaita musangano kuti vanenge vane mubvunzo vanenge vachavunzwisisa kuti zvipi zvinoda kuti zviiswe mupolisi idzai vanenge vachazotsananguridzwa naivo vari kutungamirira bato rediaspora directorate muministry of foreign affairs vanenge varipo. Saka tichaita musangano manheru and then musi wesaturday tichaitawozve iround table yevanenge vachida kuti vazotsananguridzwe uye vaunzwewo pfungwa dzavo vataure ipapo.
Zvii zvikuru zvinonyanyotarisirwa navana vezimbabwe kubva mumutemo uyu wediaspora policy?
Vana veZimbabwe vari kutarisira kuti vari munhu vose vari mudiaspora vanoda kuchinge vachikwanisawo kuva chipatisipeta mukuvhota muvhoti kwakunoitwa kumusha. Kana vakapiwa mukana yekuti vakwanisewo kuvhota ndo chikuru chatiita kuti polisi iyoyo inenge ichiti ichibatana naizvo zvinhu zvaizvozvo. Uye pane vanoda kuti vange vaine macitizenship enyika dzakasiyana siyana uye varange vachichengeta yavo citizenship yekuZimbabwe kuti zvinyatsotsanangurwa nekuti pane zvinhu zvisati zvakajeka kuna vanhu vese. Asi zvikanyatsodendengurwa kumupolisi ndochimuchaso chikuru chiripo. Then chechitatu ndechekuti vanhu vari kuno vabuda muZimbabwe vaakudawo zvakare kuti vange vachiinvesta vachiunza mari dzavo kuZimbabwe uye kana vainvesta vokwanisa kudzitorawo kana vavada kudzishandisa. Izvi zvanga zvisina kujeka makore apfuura. Kazhinji vaikwanisa kuisa mari yavo kuZimbabwe asi kuti vachiitora vonzotora kunzi hazvibviri. Saka ndozvasira kuti zvidendemurwe mupolisi iyoyi zvibatsire zvizaro zvemuZimbabwe zviri kurarama nekuzenza kunze kwenyika. Tinenge tine imba yatakaita parutivi yevanhu vanovaida kuzorezva izvozvo kuti vange vachibvunza vachitaura navo vachipawo mafungiro avo kune mutungamiri uyu.